tomuganga inoona kuti munyika mune inonzi selective application of the law, nekuti mazuva akaterawo MDC yakaenda kumapurisa ichivazivisa kuti vanoda kuita maprotest avo, vakarambidzwa nemapurisa nemakodzi zvese. ZANU-PF ine kodzero yekuita musangano wayo semubumbiro romutemo, asinganana including opposition nemadzidzisi guide organization anobvumirwa nomutemo kuita izvezvo. Chakaipa ndechekuti tive nemutemo kuti we have one law for ZANU-PF and another law for the rest of the country. Zvinoratidza kuti munyika hamuna rule of law, zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwebvuta ruzhinji, zvinoratidza kuti munyika mune animal farm type of rule yekuti all animals are equal but some animals are more equal than others. Izvezvo zvinoita kuti kana vangaita business neZimbabwe vasauya, nekuti vanoziva kuti munyika hamuna rule of law. Asi izvo hazvitishamisi ende hazvitidzisi, nekuti mutungamiri wenyika chaiyi wezanu vamunangagwa vanobuda vachitaura kuti ZANU-PF is the police, ZANU-PF is the army, ZANU-PF is the air force, ZANU-PF is the court. Kureva kuti munyika hamuna utongi hwejekerere hune separation of powers, kuti makosi anofanira kuva independent, the executive inofanira kuva independent, parliament inofanira kuva independent. Zvese zvakakolabhiwa into ZANU, saka pana munhu angabvumirana noutongi hwakadero. Munyika mune dambudziko guru recorruption inowanikwa kunasa, inowanikwa kunana zinhara, inowanikwa kucommanda agriculture. Handidada munhu vanhu vezanupiefu vati tinoda kuita demonstration yekuti tidzise zvimwe izvezvo. Iwayo masanctions anoteizwa nevatungamiri vezanu nevanhu vavo vanopa munyika zvinoita kuti upfumi hwenyika husaenda mberi. MuZimbabwe dambudziko romurimo ndere government and legitimacy, corruption of the political and decomposition of the political, no problem in MuZimbabwe. Lawlessness and unity.
Asika Dr. Ruhanya, ZANU-PF iri kuti musiyano wayo neMDC ndewekuti pavanonga vachiita misangano yavo kana kuratidzira havaite mhirizhonga, kupedzisira wapwanya zvitoro, kurova vanhu nekuparadza midziyo, ndosaka vachipiwa mvumo nemapurisa yekuti varatidzire.
Aiwa, mademonstration akaitwa neMDC atinoziva kubva vatangirai varipo, rune vatangirai varipo, kusvika ike zvino vatamisa vachitungamira kuti MDC. Hapana demonstration yakamboshedzwa neMDC yakaita violence. Mukatarira kana Motlande report after violence yomuna August 2018 yaitika, inoratidza kuti vanhu vakanga vachiita violence nokuponda vanhu nokuuraya vanhu, masoja, mapurisa nevatori. Hapana kana munhu one weMDC ZANU ndochibata ndodzinza ndotetebhuru reviolence nomusimu.
Asi tingaona here musangano weZANU-PF wekutsigira danho reSADC uyu uchizoita kuti nyika dzekumawirira dzakaisa zvirango izvi dzinge dzichichinja mafungiro?
Chinoita kuti kana inivo zvangu somuzvarwa sechizvarwa cheZimbabwe ndichinje maonero angu kana maitiro angu neutongi hweZANU, ndokunge ZANU yadzosa nyika kudemocratic legitimacy, yatadza kurova kuponda vanhu munyika macha rule of law, munyika musina impunity. Munoona chinoita kuti muZimbabwe murambe kune violence inyaya yekuti vanhu vaya vanoponda vanhu, vanhu vaya vanoita violence havamisi pamatare edzimhosva vachitongwa, kuita kuti vamwe vavone kuti kana ukaita kuchora mutemo, ukauraya munhu, ukapisa zvinhu zvomunhu, iwewo unenge uchizotongwa noti mukuru akutuma. Saka zvinhu zviri izvi kuti masanctions akaitwa nana Britain adzise, kana ini handiadi, handipi masanctions, handisapoti masanctions. Masanctions akaipa chaizvo, asiwo masanctions okuponda vanhu anoibwa nezanu kupa mari dzenyika, masanctions makuru atingambobvumirani nawo iwayo. Saka ZANU ikaita zvinhu izvi, kana sivana Ruhanya tinotofonerai vana vakandemiri kuti aiwa masanctions akadi, tinokwanisa kutotaura tese senyika kuti kemi muchiri kuita masanctions awandechiva mnaa vavachati zvaamutati.